Dano iratorwa zvisinei nekuti nezuro mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vaive vavimbisa bato reTRIPC kuti kana vangowana mutongo wakapiwa nedare reHigh Court wekuti vachavangu vambomira kudzinga vanhu vaizoverenga mutongo uyu mudare vodzosa vakadzingwa vose nezuro. Asi nhasi vaMudenda vanga vava kuimba rumwe rwiyo vachiti tsamba yakanyorwa navachavangu yakanyorwa musi wa7 Mbudzi nokudaro mutongo wedare wakaitwa nezuro wanga usati wa
The interim relief was made after I had to make the announcement. And the delivery of that relief was given after the announcement. Further, the notice of recall is effective from the date of the letter, which is the 7th.
Mutongo wangu wapfupi uyu wakaitwa ndatozivisa nezvekudzingwa kwavo. Pamusoro pezvo mutongo uyu wakazouya kwandiri ndatodzinga vanhu ava. Kudzingwa kwevanhu ava kunotanga pandakatambirira tsamba unova musi wa7 Mbudzi.
Mukokeri wenhengo dzeTRIPC mudare reNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vati havawirirani nezvikonzero zviri kupiwa navaMudenda vachiti nhengo dzavo dzanga dzichifanirwa kudzoswa mudare iri.
Muono wemunhu anointerpreta mutemo nenzira yaanofarira iye yaanenge achida, asi mutemo unenge wataura ndofunga mukaverenga paragraph 4 yemutongo wedare uri muda pachena kuti vari kuti vamirai kuita maricos kusanganisira ndaane zuro efaudi akamira iye. Chinotinetsa nechekuti kucourt parliament yanga ine mumiririri wayo gweta rakaramirira parliament. Gweta reparliament raifanira kutaurira parliament, speaker of parliament, president of senate kuti nyaya iri kubuda kudare yakamira so asina kumboti ndaakumirira pepa, nekuti pepa richada kutaipwa, so nekuti zvinhu izvi zvakaitika nguva dzakafanana.
Vawedzerwo vachiti zviri pachena kuti munyika hamusi kudiwa vamiriri vebato reTRIPC avo vanga vakazvipira kurwira kodzero dzevanhu.
Tinenge tichiona kuti mafambisiro anenge achiita basa mafambisiro ekuda kuti TRIPC maMPs avo vese nemasenate vasanga vachishanda basa zvakanaka, nekuti chavari kutya mudare umu inyaya yekuti maMPs eTRIPC nemasenators vese vari kumirira zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu ndezvipi? Kuti munyika musaita corruption, munyika munge zvinhu zvichifambiswa zvakanaka, vana vachiwana mabasa, vanhu vachiwanawo mushonga muzvipatara, kuzvikoro maticha achibhadhirwa, macivil servants vachiwana mari yakakwana. Saka hurumende yenyezari PF iripo iyi ihurumende isikadi kuudzwa chokwadi. Saka isu tinomirira vanhu, hatisi kuzoregedza. Vana veZimbabwe vachibatwa nekuseri kweruoko, isu takamira kuparamendi, hatisi kuzoregedza izvozvo. So vari kutya izvozvo nekuti vane zvinhu zvakawanda zvavakaviga zvavasikade zvifukunurwe. Izvo maMPs eTRIPC achafukunura. Saka vari kuda kudzinga maMPs eTRIPC kubvisa opozicheni munyika nekutya nyaya dziri kunetsa dzekubirwa kwemaelection. Ndo nyaya husikwisingi.
Vanopikisa vari kuti vachavangu vari kushandiswa neZANPF pamwe nevamwe vari mukati kuparadza bato reTRIPC. Asi vachitaura kumusangano wavaita nevatori venhau nhasi, ngi wemusangano mubato reZANPF vaMike Bima vati bato reZANPF harinei nekudzingana kuri kuitika mubato reTRIPC. Richimisa kudzingwa kwenhengo dzeTRIPC muparamende nemukanzuru nezuro, dare reHigh Court rakati nyaya yekupikisa yakakwidzwa neTRIPC ichanzwi kwamudare musi wa20 Mbudzi rinova svondo rinouya. Mutongo wanezuro wakaturwa mushure mekuwirirana kwemagweta eTRIPC pamwe chete navachavangu kuti kudzingwa kwenhengo dzeparamende kumbomira kusvika nyaya yanzwikwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.